Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kava tereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechitatu chivabvu 29/2019 mangateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC City. Yezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
I've just come here to cement it, so I can say that I'm acting like a catalyst.
Ndauya kuzosimbaradza ukama hwenyika mbiri idzi. Ndinokuvimbisai kuti ukama hwenyika idzi uchasimbiswa zvakanyanya. Tawirirana munyaya dzezvekutengeserana, kushanyirana nezvimwe.
Mutungamiri wenyika yeTanzania vaJohn Magufuli vanoti vari kushanyira Zimbabwe nechinangwa chekusimbaradza ukama wenyika yavo neZimbabwe.
VNGO Forum vari kushungurudzika zvikuru nekusungwa nekushungurudzwa kuri kuitwa masangano akazvimirira ega.
Masangano akazvimirira ega neanorwira kodzero dzevanhu oshora zvikuru kusungwa kuri kuitwa nengo dzemasangano akazvimirira. Vakawanda vochema-chema zvikuru zvichitevera kutorwa kwezvinhu zvavo pamuganhu wenyika nevashandi veZimbabwe Revenue Authority. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum riri kushora zvikuru kusungwa kuri kuitwa nengo dzemasangano akazvimirira richiti dziri kuzorwa mafuta enguruve yadzisina kudya. Izvi zvinotevera kusungwa kwenhengo dzemasangano akazvimirira nomwe dzichipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende dzichinzi dzakaenda kumusangano wakaitwa kuMaldives waitaura nezvekuratidzira kusina mhirizhonga. Zimbabwe NGO Forum inotiwo mapepanhau akaita Sere Herald, Chronicle neThe Patriot arikushandiswa kuburitsa nhau dzemanyepo dzekuroverera mhosva vari mumasangano akazvimirira. Mapurisa ouya achisunga vanenge vadomwa mumapepa aya. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kumapepanhau adomwa aya. Maitiro aya ashorwawo zvikuru nehurumende yeAmerica. Muzinda weAmerica muZimbabwe waburitsa mashoko padandemutande rawo reTwitter uchiti hurumende yeZimbabwe inofanira kutevedzera bumbiro remitemo nekuremekedza kodzero dzevanhu. America yatiwo vanhu vane kodzero yekuratidzira murunyararo uye yakurudzira hurumende kuti ione kuti yabatanidza vanhu vemuZimbabwe kuti nyika ibudirire. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International rashorawo zvikuru hurumende yeZimbabwe nekungosunga-sunga vanorwira kodzero dzevanhu ikakurudzira kuti vanhu ava vasunungurwe. Hatina kukwanisa kubata gurukota rinoona nezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa. Asi mukuzeya nyaya iyi tabata mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vadzikama ibere.
VNGO Forum vari kushungurudzika zvikuru nekushungurudzwa kuri kuitwa masangano akazvimirira ega.
Asika mapurisa nemapepanhau akaita sana Herald nana Chronicle vari kupomera vanopikisa mhosva yekuti vari kuda kushanda nevekunze kuti vapidigure hurumende.
Nyaya idzi inyaya dzekusunganidza, hadzisi nyaya dziri pachokwadi. Ava vari kushungurudzwa havana mhosva dzavakapara nekuda kwekuti zvavari kuita mabasa emahuman rights organizations anosanganisira kupinda misangano yakasiyana-siyana. Asi dai changa chingori chiitiko chaitika kumunhu umwe chete, kudata iti zveshua pane mhosva yakaparwa asi mukatarisa mabatirwo ari kuitwa nyaya idzi anobuditsa yatinoti muchirungu a systematic approach by the state. Vanotanga kushandisa mapepa nawo kushoropodza mabasa emasangano akazvimirira zvikuru sei masangano ayo anoita basa rekudzivirira kodzero dzevanhu. Vapedzazvo vopedzisira vatumira mapurisa. Mukatarisa kunyangwe vasungwa ava pavakataura kudare masungirwo acho avakaitwa vamwe vacho vakaitwa yatinototi kunga vakaita sekupambwa vachitakurwa nemota dzisiri kuratidza kuti ndedzemapurisa. Vanhu vacho vakavasunga vasiri kuratidza kuti ndevemapurisa zvichireva kuti dzingori nyaya dzekusunganidza. Ende kwadziri kuenda kunooneka vanongovashungurudza vavavharira vavanye mabheu and then vongozoregedzwa.
Saka imisi masangano akazvimirira mune hurongwawo here hwekuti mutaure nemasangano akaita sana SADC ana AU kana United Nations nezvenyaya?
Hurongwawo hwagara huripo. Iyi inyaya yatinogara tichiita nguva nenguva nekuda kwekuti ibasa redu kutarisa mashandiro anoita hurumende kuti dzisatyore kodzero dzevanhu. Saka nzira dzatinoshandisa, tinoshandisa matare edzimhosva muno muZimbabwe kana kodzero dzevanhu dzichinge dzatyorwa. Asiwo zvekare tinoita maappeals kumaregional organizations. Mukatarisa statement yaturwa nasi inotaura kutyorwa kwechibvumirano chinonzi icho African Charter on Human and People's Rights, zvichireva kuti sangano reAfrican Union nereAfrican Commission vanofanirwa kunge vachitoshungurudzikawo sekushungurudzika kwatiri kuita nekuda kwenhau idzi. Hazvigumire muAfrica chete, zvinosvika kunyange kunana United Nations. Tofunga masvondo apfuura makanzwa hurumende ichirovabembera kuti takakoka vekuUnited Nations kuti vaone kuti tinoremekedza kodzero dzevanhu, asi vapedza kudero kana kwavira vakuenda vakunoshonyorera kodzero dzevanhu. Saka izvi ndo zvatinenge tichida kuti zvibudiswe pachena.
Mukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vadzikamai Bere vachitaura vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vaudza Studio 7 kuti havangataure nezvekusungwa kwevanhu vanomwe ava nekuti nyaya dzavo dzichiri mumatare. Asi vati mapurisa ave kugara akadzipakatira sezvo pari kutyirwa kuti panogona kuita kuratidzira mangwana. Vati izvi zvinotevera mashoko ari kutenderera padande mutande reFacebook ekuti pane vari kuda kuronga kuratidzira muHarare. Ngatinzwei hurukuro yataita navanyati.
Tine social media message yatinayo yatatobata yafamba mangwana nanhasi chitiyo musi wa30 May. Vanhu ngavarege kuenda kumabasa. Anenge afambisa motikari yake asingateereri zvataurwa nevanhu ivavo, motikari iyoyo ichatemwa nematombo. Vezvitoro vanzi ngavavhare, kana vakavhura zvitoro zvichapiswa, vana vanzi vasaende kuchikoro. Saka pakanzi ipo mangwana kune bloodshed. Saka mapurisa vane constitutional mandate, takatarisa section 219 constitution yenyika, yekuona kuti munyika maita runyararo, munyika makachengetedzeka, hapana munhu anopisa mudziyo, hapana munhu anotema motikari, hapana munhu anorambidza vana kuenda kuchikoro, hapana munhu anovharisa mashopu. Ndo saka tataura kuti no, kana pane unhu anoda kuita izvozvo mutemo haubvumiri. Mapurisa vane basa rokuchengetedza nyika, kuona kuti munyika mune runyararo.
Asi mapurisa anorambidza vanhu kuratidzira here, kana kuti vanhu kana vachida kuratidzira vanofanira kuita zviri pamutemo vachikumbira mvumo, zvinofamba sei?
Mutemo uri pachena, constitution yenyika iri pachena kuti kana munhu achida kuratidzira anoita murunyararo. Iwewe kana uchida kuratidzira hazvirevi kuti uchiti iwewe munhu anoda kufambisa motikari yake usaifambisa, ukaifambisa ndoitema kana kuipisa. Munhu ane bhizinesi rake achida kuvhura chitoro chake womuti iwewe usavhure ukangovhura ndinopisa. Mubereki ane mwana wake anoda kuenda kuchikoro womuti iwewe ukaendesa mwana kuchikoro, mwana iye tinomurwisa, tinopaza chikoro. Handifunge kuti pangave nemutemo ungape munhu simba rakadaro.
Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vachitaura vari parunare muHarare. Mutunga Vatungamiri wenyika yeTanzania vaJohn Magufuli vanoti vashanyira Zimbabwe nechinangwa chekusimbaradza ukama wenyika yavo neZimbabwe. Mutore dwenau Arthur Chigoriwa anotipanya inotevera.
Vachitaura pakupera kwerwendo rwavo nhasi kuState House muHarare, vaMagufuli vati ukama weZimbabwe neTanzania ucharamba uchisimba.
I think that the cooperation and bilateral relationship between the two countries will continue. I have just come here to cement it.
Ndauya kuzosimbaradza ukama hwenyika mbiri idzi. Ndiri kubatanidza ukama hwenyika mbiri idzi. Ndinokuvimbisai kuti ukama hwenyika idzi huchasimbiswa zvakanyanya. Tawirirana munyaya dzezvekutengeserana, kushanyirana nezvimwe. Pane kubudirira muZimbabwe kwandiri kuona.
VaMagufuli vataurawo pamusoro pezvirango zvavati zvakatemerwa Zimbabwe, vachiti zvinofanirwa kubviswa nekukurumidza. Pavabvunzwa kuti kurudziro yavo yekuti zvirango zvibviswe inotambirwa here, vaMagufuli vati havana basa nazvo kuti zvanzwikwa here kana kuti kwete, asi vati zvirango zvinoita kuti vanhuwo zvavo vashupike. VaMagufuli vati pane dzimwe nzira dzinofanirwa kuitwa dzakaita sekuti taurirana pane kushungurudza vanhu nezvirango.
To be heard or not to be heard, but I've said so, it's up to them. But I tried my level best because
kuti zvinonzipa here kana kuti kwete, chero ndazvitaura. Ndaedza nepandinokwanisa kuzvitaura nekuti Zimbabwe inofanirwa kupambira mberi munyaya dzezveupfumi. Ndinofunga kuti pane dzimwe nzira dzinofanirwa kuitwa zvakaita sekutaurirana pane kuti vanhu vashupike.
We could just use another method, maybe engagements and solving the problem together.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vatiwo kunyange paine zvirango vacharwisa kuti nyika ibudirire vachishandisa zviwanikwa zviri munyika munyaya dzezveupfumi.
We have said with sanctions or without sanctions, we must focus on developing our economy.
Zvisinei kuti tine masanctions here kana kuti kwete, tinofanira kuvandudza upfumi hwenyika. Tinofanirwa kushandisa zvowanikwa zvedu kuti tibudirire kunyange tiri kuzviita pashoma nepashoma nekuda kwemasanctions.
Asi nyanzvi yezvematongerwo enyika inotaura yakazvimirira vamasimba kuchera vati kushanya kwaMagufuli hakuna chakunoyamura nyika munyaya dzezveupfumi sezvo Tanzania isina zvainazvo. Vakuchera vati kushanya kwaMagufuli kunongosimbaradza ukama pakati pemapato eZANU PF nechama chamapinduzi. Sachigaro weplatform for youth development vaClarissa Maduku vati nyaya iri kutaurwa nevatungamiri venyika ava yekuda kusimbaradza upfumi hapana kwainosvika sezvo nyaya iri kunetsa iri yematongerwo enyika.
Mamiriro akaita nyika yedu yeZimbabwe mugore ra2019 andaridza kuti ruzhinji rweZimbabwe vakutarisa zvakanyanya nyaya dzematongerwo enyika, yatingati politics, yekuti ndiani ari kutonga. Sekuziva kwamuri kuti pane makwekwe aripo yekuti vaMnangagwa sapresident veopposition kunyanya vari kutungamiri vano vachamisa vari kungoti aiwa tozvidira majecha, aiwa musimima akahwina tezvitakahwina. Narrative iyoyo sekuona kwangu yatambirwawo nevanhu vakawanda kuti vanhu vari kurwadziwa nemararamiro avari kuita. Ndofunga kutaura kuti zvinhu zvapari zvino, munozwa mitengo yefuel inombonzi yasvika pakati yadai kunyange vachiramba asi yakwira zvakanyanya. Michovha yekuti vanhu vaende kumabasa kana kufamba yanemutengo wakakura zvakanyanya. Uye mararamiro anoita vanhu, vanhu vari kutambura, hakuna mabasa ariko ekuti vanhu vanenge vachinyatsoti ndawana mari yakati kupera kwemwedzi, uye vanoda kuita mabhizinesi avo vakazvimirira vega. Zvinhu hazvinyatsofamba zvakanaka. Saka munyaya idzi vanhu havasi kutarisa izvozvo, vari kungoti zviri kukonzereswa nekuti tine utungamiriri husina kunyatsohwina zvakanaka. Tine utungamiriri huru nevanhu vari kutsutsumwa kwavari.
Asi nhengo yeZANU PF vagadzira chirumhanzi vachitaura semuongorori wezvematongerwo enyika akazvimirira, vatiwo vanhu havafanirwe kungoshora zvese zvinenge zvaitwa nehurumende nekuti vachashora mbodza neinozvimbira. Vachirumhanzi vati Zimbabwe neTanzania dzagara dzichidyidzana zvakanyanya munyaya dzezvematongerwo enyika kubva munguva yehondo yerusununguko, nekudaro zvakakosha kuti vasimbaradze ukama hwavo munyaya dzezveupfumi. VaMagufuli vakapinda munyika nezuro uye kushanya kwavo kwapera nhasi. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Arthur Chigoriwa.
Chirongwa che Studio 7 chinokuudza zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 shortwave uye na 7 PM mazuva ose pamasaisai anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa che Live Talk na 8 PM nekutumira ma WhatsApp message kana ma voice message pa namba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotefenyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 pm kusvika na 5 pm musi wechishanu kubva na 4:45 pm kusvika na 5:15 pm musakanganwa kufarira Facebook page yedu ye VOA Shona kurudzira yamane shamwari kuti dzitifarire.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu pasi rose reAmnesty International riri kupomera mhosva mauto emumiema yekuraya vanhu kumaodzanyemba kwakadziva kubadokero kwedunhu reRakhine. Amnesty International inoti mauto aya akarwisa vanhu verudzi rwechiRohingya Muslims makore asingapfuuri maviri apfuura. Gweta remuAmerica rakaferefeta kupindira kweRussia musarudzo yemutungamiri wenyika muna 2016 vaRobert Mueller vaburitsa gwaro pamusoro pebasa ravakaita mwedzi makumi maviri nemiviri vachiferefeta kupindira kweRussia. Izvi zvinotevera kuburitswa kwenyaya nebepanhau reThe Guardian richiti munyori wemabhuku Michael Wolff akati vaMueller vakambenge varuka nyaya nhatu dzekuroverera mhosva muutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump asi vakazodzibvisa mugwaro ravo ravakatura kuhurumende. VaMueller havana kubata nyaya yeGuardian asi vati gwaro ravo rinoburitsa pachena kuti havana kuti vaTrump havana mhosva yavakapara. Vati dai zviri izvo zvavakaona vangadai vakabuda pachena kuti vaTrump havana mhosva yavakapara. Vamwe vevanotenga zvinhu kuSouth Africa vachipinda nazvo munyika vanonzi vari kuchema-chema zvikuru zvichitevera kutorwa kwezvimwe zvinhu zvavo pamuganhu weBait Bridge nevashandi veZimbabwe Revenue Authority kana kuti ZIMRA. Mutungamiri wesangano revanotenga nekutengesa zvinhu kunze kwenyika vaDennis Juru vanoti kubva nemugovera ZIMRA yakadira vashandi vanenge vakapfeka nhumbi dzavo kuti vaongorore mapinzirwo ezvinhu pamuganhu apa uye kuona kana vanhu vari kubhadhara mutero wekupinza zvinhu zvacho. VaJuru vanoti nemugovera wakare mabhazi anosvika matanhatu aiva akazara nevanhu akabatwa mushure mekunge aedza kupinda munyika vanhu ava vasina kubhadhara mitero yezvinhu zvavakanga vatenga. Izvi zvatsinhirwa nemumwe mukuru webhodhi reZimra asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumidzwi kutaura nevatori venhau. Mukuru uyu ati bhodhi ravo riri kuedza kuvhara maburi eori anga adzika midzi pamiganhu yenyika. Asi vaJuru vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vanhu ava vari kumanikidzwa kutsvaga raramo vachizoguma vatora matano akadai nekuda kwenhamo yavatarisana nayo munyika.
Pane zviri kuitika pamuganhu weSouth Africa neZimbabwe tinoona kuti pane vakomana vadzika midzi, vakomana vatumirwa kuti vange vachimisa huori wanga uchitika pamakore ese apura zvekuti vanhu nekuoma kwanga kwakaita kwakangoita zvinhu vanhu vanga vachingozo wanikawo vachikumbirawo kuti vadarike nezvinhu chero hazvo vachinge vasina kuzenge vabvisa muripo wakakwana wejuti saka pane vakomana varipo vari kumhanya mhanya chaizvo vasingazikana wokunzi vakomana vanga vechiuto here vanga vechipurisa here kana vanga vei sezvo vasina chavakapfeka tinoona kuti musi wemugovera wapfuura iwona uyu pakabatwa mabhazi anosvika iwo 6 akawanikwa achidzoserwa kumashure zvinhu zvichitorwa ndofunga vari pamadane mutande vari kuona amuna mbuya vachichema vakomana nevasikana vachichema nanasekuru vachichema nekuda kwokutorwa zvinhu kwavari kuita saka muchidimbu pane varipo vari anti-corruption vari kuzama kudzivirira kuti pasawanike kana chinhu chinodarika nepo chinhu chinodarika chisina kubhadhara juti saka toti muchidimbu ndo mamirira zvakaita mukoma jonga pamuganhu wezimbabwe nesouth africa pabedbridge
vanhu ava vajuru vanenge vapinda musouth africa zviri pamutemo here
vanhu vagara vanotenga nekutengesa vanhu vaomerwa neupenyu vanhu vaomerwa nezviri kuitwa nehurumende yavamunangagwa zvizvarwa zvezimbabwe zviri kutambura zvekuti kana vachinge vatengesa vakabhadhara mutero havana chehuviri chavanowana saka ivavo ndivo vanhu vatiri kutaura nezvavo
vari kupiwa mukana here wekuzobhadhara mari yejuti kana kuti mutero pazvinhu izvi kana kuti zviri kubva zvangotorwa nezimura pasina kutaurirana
inenge isiri nyaya yekubvumidzwa kuti ubhadhare mutero wezvinhu zvako asi kuti mutero wachona unenge waturikidzaniswa wekuti takubata imbwa akayabatirwa pachiro zviri kunzi aa iwewo zvawanga wazoita zvakadai zvino taakukupa mutongo wekuti unge uchibhadhara mutero wako uye mutero wako unenge wazoturikidzaniswa neimwe mari pamusoro saka zvine zvaakuzoreva izvo kuti zvinopedzisira zvaakudhura kudarika mutengo waunotenga nawo saka vanongogumisira vazvisiya
imiwo sesangano mune matanho amuri kutorawo here ekubatsira vari kupinda mudambudziko iri
sesangano reInternational Cross Border Traders Association tinoshushikana zvikurusa nezviri kuitwa nehurumende uye tatotanga kutumira nhume dzedu kuti dzinge dzichisangana nehurumende yezimbabwe kuti vanzwisise kuti vangarerutse sei kuti kumba kune dambudziko riripo zvino isusu kana taakupindira kamukoma jonga tinotanga tambotaura navo kuti vanzwisise asi vakatanza kunzwisisa ndo patinozotara matanho makuru anozopedzisira aita kuti hurumende ipedzisire yayaita losi nekuti tikazoda kutanga kunoratidzira tiri pamuganhu ipapo tinozoita dambudziko rekuti vanozoita losi yakanyanyisisa saka ngavagadzirise matambudziko ari kukonzeresa kuti vana vezimbabwe vange vachida kuti zvinhu zvavo zvinge zvakachipa
avo vanga vari mutungamiri wesangano reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru vachitaura vari parunare muJohannesburg, South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Iko zvino yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media chirongwa chatinopakurirwa naMarvelous Mhlanganya huye weStudio 7.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai musi wechipiri china nechishanu. PaFacebook page yedu yeVOA Shona, nasi tanga tiri kutarisa kukwira kwaita mitengo yechingwa panguva iyo mitengo yepeturu nedhiziri iri kukonzera gakava pakati pevemagaraji epeturu neboka reZimbabwe Energy Regulatory Authority.
Zvinonzi simbarashuna zvana. Tiri kuno kunonzi kukariba, chingwa nemafuta chingwa chiri pa$5, then mafuta ndio ari pa$7.50. Zvinhu hazvina kumira zvakanaka. Magaraji ari kutengesa iwani chete kunonzi kuNU, mamwe esa ari kutaura kuti haana mafuta, mamwe acho ari kutaura kudo yezidhola manje hakuna kwarinowanika.
Titsananguroo panyaya yemapraisi muri kuzviona sei?
Ari kutikanganisa nekuti kana kunokwacho nekuti tishande isusu vacho vanhu vanhu vanotenda kuzoshandira vanhu vari kuZimbabwe. Ichi zvinhu zvakaoma kwanya kuti Zimbabwe chinozikanisendishoomerwa. Nekuti izvezvi zvidi asi munoziva kuti Zimbabwe kazhinji vanhu vanonga vachigara vari maextended families, vanonga vaita sikufidzirana, vamwe vanonoka vakasiyiwa vakashiyiwa. Zvinhu izvozvo zvakatarisana nevanhu vanenge vari kukunze, mhuri dzanonga dzichifanira kuti
President wedu vakanga vatore matano ati because ezinezi tikatarisa munhu wese ari munyika ari kungochema nenyaya yemaprizes efio nechingwa saka tinokumbira kuti dai president wedu achitinzwa daikwanisa kuchinjawo maitiro ekuti zvinhu zvedu zvinge zvichifambawo negwara because ezinezi so hatichakwanisa kana kunge tichifamba netransport kuti tinge tichienda kwese kwatinoda kana chingwa kuti tinge tichidya chakutodhura kutoti tinge tichidya chingwa saka tinotokumbira kuti dai vanga vachizinzwa ka vange vachinjawo mafungiro nekugadzirisawo zvinhu munyika
inini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti musakanganwe kunge muinesu pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei paFacebook page yedu yeVOA Shona mangwana.
Muchirongwa chedu cheLife Talk Diaspora Forum nasi tiri kutarisa zvakaitika kumusangano kana kuti gungano reZim Expo uyo wakapera nemusi wesvondo kuChicago muno muAmerica. Paine urongwa hwekutengeserana uye kuti vana veZimbabwe vari muAmerica nenyika dzakaita seCanada neMexico vange vachiungana. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kanawo kutumira mashoko kuStudio 7 shandisai WhatsApp number dzedu dzinoti 001-202-465-0318. Tinodzokorora zvakare number dzedu 001-202-465-0318. Nako kambonzwisa chete siyana naye kubva kuna mushakabvu Oliver Tukumtukudzi nechikwata cheShabalala Rhythm. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mutungamiri weTanzania vaJohn Magufuli vanoti vashanyira Zimbabwe nechinangwa chekusimbaradza ukama hwenyika yavo neZimbabwe. Masangano anorwira kodzero dzevanhu oshora zvikuru kusungwa kuri kuitwa nhengo dzemasangano akazvimirira oga. Vakawanda vochema-chema zvikuru zvichitevera kutorwa kwezvinhu zvavo pamuganhu wenyika nevashandi veZimbabwe Revenue Authority kuBeitbridge. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiya mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Soku isikati senda baku VOA Ndebele.